Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLibya. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muLibya nekuda kwekushayikwa kwemagetsi kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika uye mhirizhonga. Mumwe mukuru muhofisi yemumiriri weAmerica kuUnited Nations kana kuti Alternate Representative for Special Political Affairs at the United Nations vaRobert Hood vanoti vanotambira matanho ave kutorwa neLibya kuedza kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nenhaurirano dziri kukokerwa neUnited Nations dzichiitirwa kuEgypt. VaWood vanoti ino yave nguva yekushanda nemapato ose emuLibya kuona kuti nhaurirano idzi dzabudirira kuitira kuti paitwe sarudzo dzakachena dzinotambirwa nemunhu wose munyika iyi. Ambassador Hood vanotiwo kuunza mapato ose pamwe chete kuti vazvipire pakunyorirana chibvumirano chekuti sarudzo dzinoneke kuitwa pachigadziriswa zviri kunetsa chinhu chakakosha zvikuru. Vanotiwo America ichaenderera mberi ichitsigira nhaurirano idzi nebasa riri kuitwa necommission inonzi High National Elections Commission. VaWood vanotiwo matanho ari kutorwa kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika anofanirawo kuitwa panguva imwe chete nekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi nekugadzikana kwenyika iyi. Vativo zvakakosha kuti matambudziko akatarisana nebhanga guru renyika iyi agadziriswe, pajekeswe nyaya yekufambiswa kwemari dzenyika uye kudzivirira nyaya dzeuori. Ambassador Hood vatiwo mauto ose ekunze ari muLibya kusanganisira echikwata chekuRussia chinonzi Wagner Group anofanira kubuda munyika iyi. Vatiwo vari kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vari kuda kutiza muLibya vachienda kunopotera kune dzimwe nyika dzekumawirira, vamwe vachizoguma vanyura munyanza yeMediterranean mushure mekunge zvikepe zvavo zvanyura. Vatiwo vari kushushikana zvikuru nevanhu vekunze vari mumajeri emuLibya vari kubatwa senhapwa. VaWood vati America inokoshesa nyaya dzekodzero dzevabva kure vari muLibya. Vatiwo vanotsigira commission inoona nezvekodzero dzevanhu iri kuongorora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu, vakakurudzirawo Libya kuti ishande nayo zvakanaka. Vati zvakakosha kuti vanhu vemuLibya vasarudze hurumende yavanoda vachisimbaradza kuti America ichamira navo kuona kuti izvi zvasadzikiswa. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLibya. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.